vevezeki vakati bato rega rega rino riri kugunun'una nemashandiro avo ngavanyore pasi. Saka takavanyorera tichisetsenura zvese zvakashata kubvira panyaya dzevoter registration, urongwa hwachona husina kutsarukana.
Semaonero enyu, chii chakakonzera dambudziko iri?
Nekuti vana vechidiki vazhinji havana kuwana mukana wokurejista, zvichibva pakuti panga pasina kubatana pamwe chete neofisi yecommission zec neofisi yaregistrar general kuitira kuti vana vanenge vawana zvitupa vobva varejistwa. Ipapo apa pakashata chaizvo. Chechipiri, tiri kuona kuti pane nguva yavaita yachona yevoter registration blitz muna February nemuna April, nhamba yevanhu vakakwanisa kurejista yakati wandei. Kunze kwemwedzi miviri iyoyoyo registration yese yakaderera zvachose, cause vana havana mari dzachona dzemabhazi dzekuti vaende kumadistrict centers kunoregista as voters. Zvimwe chetezvo nepanyaya dzezvitupa. Saka ndo nyaya guru guru yatasimbisa kuti vezek ngavadzokerere blitz, zvakare vachiita voter education kuitira kuti vanhu vazive nguva iripo kuti vari matimu avo achasvika kumaareas kumapolling stations sarini. Tikagotsoropodza zvakare panyaya dzeviolence nezviri kuitwa kunhengo dzedu dzeCCC.
Mungapa muenzaniso?
Chitora nyaya yaana Sikala na Honorable Sithole, maMPs edu and 13 vakasungwa vekunyatsime. Zvinoratidza kuti izvo mapato haasi kubatwa zvakafanana nemapurisa zvakare nevatongi vedzimhosva. Tikagozotora nyaya yedelimitation yekuita maboundary emaconstituencies nemawards, tinoona kuti izvozvi pavakaita voter inspection yekuti munhu wese wese vachizoziva kuti vanhu vari pavoters row vangani polling station by polling station, ivo pachava vezeke vakatobvuma kuti zvikwanga kuine mamwe mazita akakanganiswa.
Uwandu hwacho hwanga wakamira sei?
Munhu mumwe chete pachidimbu papazana rega rega. Zvino kana vakaregista 5.8 million people, era yakaita saiye munhu mumwe chete pazana roga roga, zvinoreva kuti 58,000 people vane mazita avo ari muvoters row asina kunyorwa zvakanaka kana kunzvimbo dzavanofanirwa kunge vari. So izvozvo zvinozoita kuti kuite vanhu vazhinji vachatadza kuzovhota gore rinouya nekuti maparticulars avo haana kunyorwa zvakatsarukana.